Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 9/2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro dzezviri kunetsa munyika asi kwete kupinda muhurumende yomubatanidzwa. Vamiriri vemasangano evarayiridzi munyika yose nezuro vakasangana negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavima pamwe nevamiriri veboka reZimbabwe Schools Examinations Council apo vakazeya nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevarayiridzi munyika yose. Veruzhinji vanoshora hurumende nemakanzuru yamadhorobha nematunhu vachiti denovaita basa ravo zvakanaka zvirwere zvekorera netyphoid zvaidaro zvisinganetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa varamba mashoko ekuti pane nhaurirano dziri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pari zvino. Vachitiwo havasi kuda kupinda muhurumende yomubatanidzwa sezvakamboitwa muna 2018 nebato ravo. VaMnangagwa vakataura kuNew York pamwe pamusangano weUnited Nations kuti vari kuda kuumba hofisi yomutungamiri webato rinopikisa kuti apinde mudare reparamende achipiwa chiremera chinenge gurukota. Asi vachamisa vanoti izvi ndezvomugodzi matsuro. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weMDC akataura mashoko aya pane venyuro yeStudio 7 Live Talk na 8 PM manheru ane zuro.
Takanga tanyora kuna vaMnangagwa kakasiyana kusha taenda kusarudzo kuti tichimboonana, nokuti ndaizviziva kuti tasvika patasvika. Vazinoda kuti kana tasvika pakadai vanhu vazivane, nokuti vanhu vanoverengana uye vanhu vese vanofanira kunge vajairirana mafambiro avo kuitira kuti nyika iende mberi. Pari zvino mukaona dambudziko ratinaro nderekuti hapana kutaurirana, handina nhaurirano. Zvese zviri kunzi vachamisa vandaitika prime minister, handidi kuita prime minister ini, nokuti chandakasarudzirwa neruzhinji rweZimbabwe kutungamirira nyika ndikagamuchira ndikatambira ende ndakafara nazvo. Naizvozvo ndakamirira kutotanga basa semasarudzirwo akaitwa navanhu, kwete zvokunzi prime minister. Ini ndingati ndoda kuti ndinzi takunokumbira remote indakapuwa TV.
Asi vanoti havasi kuzoitwa zvechikukuwatawata kana vopinda munhaurirano, vachiti vane zvinhu zvishanu zvavanoda kuti zvinge zvichigadziriswa.
Chokutanga tofanira kuwirirana zviri pachena kuti sarudzo dzemusi wa 30 July dzakanga dzaitwa vanhu vakavhota, asi zvakazotaurwa hazvo zvakavhotera vanhu. Ivo vaMnangagwa vanoziva navachiwenga vanoziva kuti sarudzo padzakabuda vakavhoterwa ndevapi. Saka da kudzokera ipapo kuitira tive nekudzoredza masimba evanhu, vhoti ive nesimba. Toda kutanga tagadzisa nyaya yose chinhu chokutanga. Chechipiri inyaya dzekumhindurwa kana kuti kuzumburudzwa remareforms, shanduko inoda kuti igadziriswe munyaya dzesarudzo, munyaya dzemagariro ematongerwo enyika. Mukatarisa chaike zvino izvi, makanzuro haashandi zvakanaka, nokuti hurumende inenge ichingopinda ichingoita inobata mupfupi kubata murefu, kana kunoda kunokambura zvevapfupi nokuda kwokureba. Nyaya yemadzishi edu anofanira kuti anga akasununguka kuita basa. Media reforms, nyaya dzekuti majournalist edu anoita sei. Imi muri kutepfenyura muri kuVoice of America, toda kuti mutepfenyure muri muno. Izvozvo chechitatu inyaya yokuti munyika muno muve nerunyararo. Hamudyiwe rinopisa munyika muno, sarudzo kumbunyikidzana, vanhu vane misodzi pamatama, vane mavanga kumusana, mbonje kumeso, nekuda kwezvinoitika munyika munomu. Toda kubva mutsika iyoyo, tova nerugare, tovanyo nyararo tovano kuvaka nyika yedu nemuono umwe chete zvozvana gukura hunti vana muramba china vana first of August kupfurwa kwakange kwavanhu kuita kuti pari kupfurwa shiri kana mhuka hazvigoneke kuitika munyika
ko panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika
chechina inyaya yekugadzirana nanganyaya yekutoita sei kunoti gogogoi kune dzimwe nyika kuna naamerica nyaya yechikwereti chatakaparamura chokuti taidya mari semushonga ameno wemusoro hauna kana dhosi kana chii kungohwira chete kusvika tsinga dzati tareta toda kugadzirisa nyaya yekuti toita sei kugadzira chikwereti ichi toda kugadzirisawo nyaya yemagariro edu nekudyidzana nedzimwe nyika tibve mudambudziko ratanga tinaro rokuti pane kutokana nedzimwe nyika nokutukana zvinhu zvofamba mberi toenda mberi chokupedzisira inyaya yeupfumi hwenyika hwaparara kunyanyanyanya huori hwanetsa hazvigoni kugadzira chikorobho hachigoni kuzvichenesa chinotogezwa nevamwe
vanhu vakawanda zvikuru vakaratidza chido chakanyanya chekuti vapinde muchirongwa chelive talk ichi chaikokerwa naChris Gande naJonga Kandemiri ngatinzwei vamwe vakakwanisa kupinda muchirongwa ichi
ndinishumba ndinofanira kulusulu kubhinga imi vachamisa imi urongwa hweita hwehwa munoda kuti murongere vanhu ndehupi sezvomatimu hamutira kubatana nevava urongwa hwenyu huri pasi zvamakatarisa imi kuti zvingabatsira vanhu ndezvipi ndatenda hangu
maita basa vashumba vachamisa ndofunga manzwa mubvunzo wabva kubhinga uyo kuna vashumba
ndinotenda vashumba palusuu vapo ndakanga ndiripo mazuva apfuura pane vanhu vakasvika vane rutsigiro ndinotenda zvikuru isu tiri pachena pachena pedu ndepekuti tisu takavhoterwa neruzhinji muzimbabwe saka toda kuti nyaya iyi titoisvitsa kuna nasadak kuna naau igadziriswe kuitira kuti kuvhoterwa kwatakaitwa kuve kunoiswa kuti titungamirire vanhu vomuzimbabwe ateketudza anofanira kuteketudza zvinoenderanawo nezviri kudikwa nevanhu
pane mumwewo akakwanisa kupinda muchirongwa ichi kubva kukwekwe kumidlands
Mr. Obasanjo zvakanakai wachamisa muzavo ndevokuti ndevokuti mubvunzo wangu imi hamugutsikani here remakotsi emuno munyika munomu ndivo mubvunzo wangu wekutanga reconstitutional court makaenda kuno koti hamugutsikani navo here judgment yakaturwa wechitu ndevokuti kuafrica unioni kwacho zvakazopapa se kwamaenda kuti muende futi ndivo mubvunzo yangu miiri iyo chete
hongu matare edzimhosva ane matongero aanoita asi munozviziva kuti matare edzimhosva kusiko kunoperera nyaya kunoperera nyaya kumatare evanhu matare evanhu dare guru revanhu rakagarwa musi wa30 July vanhu vakatara kuti wavanoda kuti vatungamirire ndiani hongu matare edzimhosva anenge akunozama kuteketudza kana achinge ateketudza anofanira kuteketudza zvinoenderanawo nezviri kudikwa nevanhu pasi kana zvisina kugadziriswa izvozvo dare rinogona kunge ratara mutongo asi tinoda kuti chitarwe zvido zvevanhu ndokwatadzokera kwokuti vanhu zvavakavhotera ndezvipi nyaya muri kutaura ekuafrica african court hongu nyaya yakaenda ikoko tinozviziva kuti inogona kutora nguva
vachamisa vakatiwo vari kuronga kuratidzira murunyararo uye vatotanga gadziriro yacho panyaya yekumwe kuratidzira kuri kurongwa vhiki rino nesangano revashandi rezctu vachamisa vakati bato ravo rinenge richitsigira urongwa uhwu sezvo vari bhande nebhurugwa nesangano iri zctu inoti haisi kufara nemutero uri kudzikwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube wekuti munhu abhadhare masendi maviri padhora roga roga kana achishandisa kadhi rekubhanga pamari iri pasi pemadhora gumi ndakamirira Studio 7 muWashington ndini Blessing Zulu
zvichakadaro mukuru wezanu pf muamerica Dr. Frank Guni vanoti vachamisa havanzwisisi kuti zvinorevei kushedzwa kuzotaura pamusoro pezvinonetsa munyika tabata vaguni kuti tinzwisise maonero ebato ravo
chekutanga regai titaure tichiti hapana zvitsva zvataurwa navachamisa vagara vachitaura mashoko iwayo purezidendi vamunangagwa ndo vakatanga kubuda pachena vachitandawadza ruoko rwavo kuti vachamisa nevamwe vese vemapato ezvemapengerwo enyika uyai tigare pasi tizeye zviri kunetsa nyika tibatane tivake nyika yedu Chechipiri hapana akamboti ari kuda kuita vachamisa prime minister. Bato rezanu PF kupfurikidza na president wedu nehurumende vakati iwo kuti tive mugwara rinoita dzimwe rinoitwa nedzimwe nyika dziri mucommonwealth izvo zvakavambwa nenyika yeBritain inotungamirira commonwealth zvekuti mutungamiriri mukuru mutungamiriri weopposition hombe kana kuti webato rine vanhu vakawanda vanopikisa apihwewo chinzvimbo chine uremerera mungava muparamendi kana munyika hazvirevi kuti zvakanangana navachamisa zvakanangana nemapato ezvematongerwo enyika saka hapana akambokumbira kuti vachamisa vaitwe prime minister.
Chimwe chavataura inyaya yavanoti yelegitimacy vachiti vamunangagwa vari pautungamiri zvisiri pamutemo.
Uko kurotomoka kusina maturo ndokunonzi kutakushaya nyaya. Kana vachiti vamunangagwa vasi pachigaro pavo zvisiri pamutemo vari kuda kuedza kuti chii. Vamunangagwa vakasarudzwa nevanhu veZimbabwe vachamisa vakapikisa kukunda kwakaita vamunangagwa vakaendesa nyaya iyi kumatare. Rikatongwa nematare kusvika kudare guru renyika rikatonga rikataura kuti vamunangagwa ndivo vakasarudzwa zviri pachena zviri pamurao wenyika yedu. Bato reconstitutional court rakaita confirm zvanga zvataurwa neZimbabwe Electoral Commission kuti vakakunda musarudzo ndivamunangagwa. Saka vachamisa handizivi zvavari kutaura kuti vari kuti iwo ndovakakunda vakakunda kupiko. Hatibvumirane naizvozvo. Uye tingati kana tichiti vachamisa uyaititaurirana hatisi kutaurirana nyaya yavari kutaurai. Tiri kutaura nyaya yekuti tingabatane sei tichipanana mazano nekuvakana njere kuti tivake nyika tibvise matambudziko ari munyika kwete zvekupanana zvigaro aiwa kwete.
Avo vange vari mukuru weZANU PF muAmerica Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Vamiriri vemasangano evararidzi emunyika mese nezuro vakasangana negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavhima pamwe nevamiriri veboka reZimbabwe School Examinations Council apo vakazeya nezvamatambudziko anonzi ari kusangana nevararidzi munyika yose. Munyori wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti musangano uyu wakavapa mukana wekuzeya matambudziko evarairidzi anosanganisira nyaya dzokusabhadharwa kana vachishanda sevaongorori vebvunzo nedzimwe dzinobata varairidzi. Vanoti svondo rinouya vanotarisira kuita musangano negurukota rezvavashandi pamwe negurukota rezvemari kuti vazeye nezvemari dzemabhonasi avo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamajongwe.
Tatotanga kuita musangano nhasi naminista weeducation pamwe chete neZimsec. Ndandingati was a very productive meeting asi chikuru ndechekuti tatarisa zvino kuti tichazoita musangano nepublic service commission pamwe chete naminista weleba wafika njenza. Saka takatomirirawo zvakanyanya kuti tikwanise kusangana nevakuru ivavavo tikwanise kuona chiedza chekuti tiri kuenda tiri kufamba here kana kuti tiri kudzoka kumashure. Saka takatomirira kuti tinyatsoona kuti chai chaizvo tiri kuende tinavo vakuru.
Asi pane tarisiro here yekuti munowana bonasi gore rino?
Kuti vangaita kuti zvinotarika zvamugabe nekutomira kuti kana mugabe chairi aita zvakutonga nyika ino akagona kutipa mabhonasi ese kusvika abva.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu, mitengo yezvinhu iri kukwira vamajongwe, mari hadzisi kuwanika munyika nezvimwe zvakadaro, imiwo sevashandi vehurumende muri kutiwo pazvinhu izvozvo?
Tiri kuti hatisi kumbobva takari bhora tsvimbo. Zvichemo zvedu zvaramba zviriko ende zvaramba zvichingotaura nyaya yekuti mushandi kwaari kwese ngaaremekedzwe. Ende tine chinangwa chekuti hurumende ngaikurumidze kuti tiite nhaurirano nayo tikwanise kugadzirisa nyaya yedu munguva iripo nepamusoro pekuti varizinogara yatema. Tagara takaudza hurumende kuti aiwa vavazi kuti zvitemo zvedu zvitemo zviri genuini. Hongu akati hati generate foreign currency asi chikuru ndechekuti zvitemo zvedu zviri genuini ngavazvigadzirise nekufa nguva isipo nepamusana pekuti tichiti kuita kuti nyika inorambe iripo.
Asi nhengo dzenyu dziri kukwanisa here kuenda kumabasa nekutenga zvamune muchitarisira kutenga nemaomero atiri kunzwa kuti aita zvinhu?
Hatichatozvigoni ndosaka tiri kuti hatitombodzori chimbo nepamusana pekuti iye zvinei tikakondida kuti mafuta akunzi adarika $10 kumore ipo bare zipo riri kunzira kuma $34 zvimwe dzimwe nzvimbo toenda kuzvikoro tisina kugeza tisina kudya here saka hatisi kumbomira nevamwe kuti kana tiri vanhu vari kuti tirimunyika mao yakasununguka hatingarambi takanyarira zvinhu zvichishata upo hatigoni kutenga vana vedu kuzvikora vagoni kuzvidza saka hatigoni kunyarara kana zvinhu zvichitikomera toramba tichingodeedzera kuti aada zvinhu zviri zvino zvagadziriswa saka zvitemo zvedu zviripo totavira kuti patiita musangano semasangano evaraidzi pamwe chete next week tiaita zvitemo zvedu zvakasimba kuhurumende kuti aiwa ngavanzwisise zvitemo zvatiri kutaura ende ngavakurumidze kuteerera nyaya dzatiri kutaura tisati tapinda mukurama mabasa
zvichemo zvenyu zvamungati zvikuru ndezvipi
pane nyaya yemainvigileta yekuti varairidzi vari kuti havagoni kushanda vasingabhadharwa nechekutanga poita nyaya tiri yekuti varairidzi vakapuwa mari dzemalidzi nyaya takamboendera kukoti malidzi ezvedu haana kubhadharwa zvakatigutsa sezvakaitwa vana mukoti gore rakapera nekuti vakatowana mari dzakawanda isu tangopuwa mari shoma shoma zvokuti hatina kuzvokuya kunzwisisa kuti mari yacho atanga taponeswa mazuva aya yaise yaenda kuti ndopatingori ipapo kuti dai hurumende yanzwisisa kuti zvitemo zvedu izvi ngaizvitarise toita nyaya dzimwe dzakawanda dzeinfrastructure nyaya dzekuti maticha arikungotransferwa zvisina order nenyaya yekutyidzirwa kwematicha muzvikoro nebhullying inoitwa zvikuru nevanhu vekomisheni nemadsi pamwe nemaheadmaster saka zvinhu zvese zvatatiedza kutaurwa naminista kuti ngatitaurirane tichakanganisira maticha ari kumaruzevha nepamusana kuti kodzero dzavo ikodzero dzevana vezimbabwe
avo vanga vari munyori wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe varaymond majongwe vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 gurukota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube vakakokwa kuChatham House kuBritain kunotaura pamusoro pegwara ravari kutora mukuchinja nyaya dzeupfumi muZimbabwe. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemutemo paKent University Dr. Alex Magaisa avo vapinda mumusangano uyu kuti tinzwe maonero avo.
Vamwe vazama chaizvo kuti vaudze vanhu kuti vari kuzama neurongwa hwavakaita svondorapfuura rekuita kuti vavandudze upfumi uye kuti vagadzire mamiriro akaita nyika kuitira kuti vanhu vanouya vachiisawo mari dzavo vange vachiisa mari dzavo vaine tarisiro yekuti zvinhu zvinofamba. Havana kuvanza havo kuti zvinhu zvakaoma kumusha. Vataura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka asi vati vari kuzama kuitira kuti pange paine pundutso.
Tanzwawo vachivimbisa zviviri zvitatu vachitaura kuti vachaedza nepavanogonda napo kuti mari dzevanouya kuzodyara munyika dzichengeteke nezvimwe zvavanga vachivimbisa. Munoona zvichibudirira here nemamiriro akaita zvinhu munyika iko zvino?
Chokwadi chaicho maonero andaita ndechekuti murume uyu ane basa rakaoma. Kunyange ipo patataurawo ndati basa raminaro iri basa guru nekuti nyika haina kumira zvakanaka. Vanokwanisa kunge vaine zvavanoda kuti vaite asi chikuru ndechekuti vakwanise kuwana ratingati rubatsiro kana rutsigiro kuvakuru vavo vane masimba ekutonga.
Saka tinogona kuona here sekuti dambudziko guru munyika harisi remari asi nderematongerwo enyika?
Hongu, dambudziko guru reZimbabwe nderekuti matongerwo aitwa nyika kwenguva yakareba sekutaura kunosungoita vanhu vazhinji kuti pakaitika sarudzo iyi mwedzi miri yapfuura iyi dai yakafamba zvakanaka dai pasina kutsutsumwa kana kukonzeri dzakazoitika idzi nyika yedu ingadai yotosunuka yofamba iko zvino. Asi vazhinji vari kutarisa vari kuratidza kushushikana nekusagutsikana nekuti bongozo rakazoitika riya rekuti vanhu vakazourayiwa vakazodai zvakavhundutsa vanga vakatarisa Zimbabwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemitemo paKent University Dr. Alex Magaisa vari parunhare kuLondon naEvans Zininga weStudio 7. Vagari vemumaguta nemumadhorobha pamwe nenyanzvi dzinoti nyaya yekuti vanhu vanoramba vachibatwa nezvirwere zvemanyoka zvakaita setyphoid necholera zvinoratidza kuti hurumende nemakanzuro emadhorobha nematunhu haasi kushandisa mari zvine mwero kwenguva yakareba. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mende ine mtemo unoti makanzuro anofanira kushandisa zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemabhajeti avo kuita mabasa akaita sekuwanisa vanhu mvura nekutakura marara uye zvikamu makumi matatu kubva muzana semari yemihoro. Asi izvi handizvo zviri kuitika sezvo makanzuro mazhinji munyika ave kutotambirisa vashandi vavo mari yakakwira kudarika makambani anoshanda akazvimirira. Semuenzaniso, mukoti wemukanzuro yeHarare anotambira zviuru zviviri nemazana mashanu emadhora asi mukoti wemuhurumende achitambira mazana mashanu emadhora. Vaimbo vemeya veHarare vaBernard Manyenyeni vanoti nyaya yemihoro yevashandi ndiyo nyaya yauraya kanzuro yeHarare. Vamanyenyeni vanoti kanzuro iyi haigoni kuita basa rayo nekuda kwenyaya iyi. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kumisa zvese izvi yoona kuti mari yemvura yashandiswa mabasa emvura.
Nyaya huru ndeyekuti kwaita huori huri kuita kuti mari inobva kumvura kusuwereji nemaredza akaunti. Mari iyoyo haisi kuzoshandiswa kudzokera kusimudzira mishina yemvura, haisiri kuzosimudzira kutakurwa kwemarara, haisiri kuzosimudzira kuwandudzwa kwekupiwa maservices kuwagari.
Vanotiwo nyaya yehuori mumakanzuro ndiyo iri kuita kuti makanzuro aya atadze kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena, izvo zvinozokonzera kuwanda kwetsvina nezvirwere zvemudumbu.
Mari yemvura inobhadhariswa masalaries evamwe vashandi. Mari yemvura ndo yakuita sekuti inochengeta kanzuro, yet masalaries ari kupiwa washandi wacho akakwirisa uye kurikrutwa kwacho hakuna staira. Wari kungoramba wachirikruta, yet vanhu vanobhadhara marets havasi kuwana mabasa, havana mabasa, vanorarama nevending, vanorarama informal sector.
Vamanyenyeni vanotiwo nyaya yekuti hurumende vagari nemakambani havasi kubhadhara mitero inoomeserawo kanzuro nekuita tsakita mabasa ayo, izvo zvinozopedzisira zvakonzeresa zvirwere zvakaita sekorera. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti havadi kuti vagari vabatwe nezvirwere uye zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero yavo kuti kanzuro ikwanise kuvaitira zvese zvakaita sekuvapa mvura yakachena.
Vagari vane chikwereti chakati kurei kwazvo kukanzuro chinosvika icho kuma 700 million. Chikwereti chinosanganisira hurumende nevagari. Tirikuti vanhu vese vakatanga kubhadhara zvikwereti zvavo kukanzuro, kanzuro basa rayo rinobva raendeka. Tikawana mari iri kuvagari, even kuenda kunokwereta hatizokwereti nokuti tenge taane mari yekuisa sevhisi. Saka chikurusa chatiri kuda iko zvino kuti tisaite yatinoti pachirungu reaction, but tinge tiri proactive. Proactive yatinoita iyi zvinobudikidza nokunge vanhu vabhadhara mari, isusu toenderana nemaplani edu atinawo sekanzuro yekuti toda kuzobvisa izvi, tichigadzisa izvi.
MuHarare nemamwe madhorobha, vanhu vanogara vakabatwa nezvirwere zvinokonzerwa netsvina nekushayikwa kwemvura yakachena nekusatakurwa kwemarara. Iko zvino pane vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakafa nechirwere chekorera uye hurumende yave kuita chipatapata chekutsvaga rubatsiro kuti ikwanise kurapa nekumisa kupararira kwechirwere ichi. Mukuru wezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vanoti zvirwere zvekorera netyphoid zvave kunetsa kurapika zvopa kuti vape vanhu nomba kuti vasatapurirwe chirwere ichi. Act 4. Vamanyenyeni nenyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti mafambisirwo ari kuitwa hurumende handiwo vachiti nyika haingararami nekupema.
So our health financing financing strategy right now is weak. Why? Because it's predicated on a vision, accumulation. Vanhu vari kumanage fund iyoyo, okay? Havana vision yekumberi kuti kana tikazowirwa nedambudziko tinowana pokumhanyira. Taakutaura about crowdfunding iri kubva kumastar wars economists edu. Crowdfunding surely hatina ere health financing strategy. Kumari yeku Econet yange chunganizwa yeye chendiswa ku AIDS. Yakambofamba sei kumari ye.
Vanoti hurumende nemakanzuru vanofanira kugara vaine mari parutivi yekubatsira kana pachinge paita dambudziko rakaita sekorera. Tsvakiridzo ichangobva mukiitwa neUniversity of Zimbabwe inoratidza kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvakakanganisawo zvikuru mabasa eutano munyika. Zvakabuda mutsvakiridzo iyi iyo yakaitirwa bazi rezvedzidzo yepamusoro neUniversity of Zimbabwe zvinoratidza kuti mari yerubatsiro kunyika nemakanzuru yakadzikira nekuda kwezvirango izvi uye kuti mitengo yezvinhu nemabasa yakakwirawo zvakanyanya. Kiridzo iyi inotiwo hurumende nemakanzuru vanofanira kutsvaga nzira dzekuunganidza mari muno kwete kumirira vekunze. Nyika dzakawanda nemasangano ekunze nemakambani akazvimirira ndivo vari kubatsira zvakanyanya mukurwisana nekorera pamwe nekubatsira makanzuru mukuita mabasa ekuwanisa vanhu mvura pamwe nekutakura marara. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudya.
Vateveri vechikwata cheDynamos vari kupemberera mushure menguva refu yekuchema. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Ezve zvinotevera kurova kwavakaita Heron Towns 5-4 nemapenareti ndokupinda masemifinari echibuku cup kwapera mwedzi wese Dhimbare ichingorohwa. Zvikwata zviviri izvi zvaive zvaita mangange 1-1 munguva yakatarwa mushure mekunge Dynamos yatungamira nechibodzwa chakabva kuna Quality Kangadze. Heron Towns ndokudimbura utungamiri uhu nechibodzwa chakakandwa naBlessing Majarira. Makundano aya haana nguva yekuwedzerwa yeextra time zvekuti zvikwata izvi zvakabva zvapinda mumapenareti umo Dynamos yakakunda ndokupinza vatsigiri vayo mumhemberero. Asi Dynamos inofarira kutenda mubati wayo wechidiki wepagedhe Simba Chinani uyo akabata mapenareti maviri kuti chikwata chake chienderere mberi. Kunyange hazvo Dhimbare isina kutamba zvinodakadza, murairidzi wayo mutsva Lloyd Sugove ari kufara nekukunda kwavo.
Aiwa, kana takunda kudaiso zvinounza donhodzoka kuchaunga cheDynamos, zvinounza rufaro nyika yese. Pa 10 million supporters, not 7, zvinotaurwa idzi. Pozi 7 dzaitaurwa tichiri 10 million. Izvezvi taa 14 million, saka Dynamos ine 10 million supporters. Nevasati vamboiona ichitamba. Saka kweze kumareserva kwaGutu, kuguruve, kwaRusape, kune bembero nhasi. Saka nhasi kana inini ndiri kufarawo nekuti nyika iri kufara.
Vatsigiri veDynamos havana kuuya kunhandare seuwandu hwavo hwemazuva ese. Asi mumwe wevaiva murufaro stadium, muzvare Judith Nyatsanza, vanoti vanga vachishungurudzika nekungorohwa kwechikwata chavo.
Tiri kuzwa kufara, tane nguva tisingafari, tichingorwadzikana kuti Dynamos chii chiri kumboitika.
Mutsigiri waHighlanders vaFrancis Muzembe vakasarudza kuuya kuzoona Dhimbare vachiti ivo vari kushuwira Dynamos rombo rakanaka mumitambo inotevera.
Although timu yangu yakadyiwa ndafara kuti ndiuye kuzoona bhora nhasi ndikafara chaizvo. Dynamos ndonamatira kuti tisaende kuDivision 1 nekuti itimu inounza mamwe masapoters anoita kuti zvove tiona bhora. Saka ndafara hangu.
Asi Dynamos haisiriyo yega ine maroto ekutora mukombe uyu, sezvo zvimwe zvikwata zviviri zvemuHarare, Capes United neHarare City, pamwe neTriangle iyo yakarova Nichrat 5-1 dzichirimo muchibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvekare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro dzezviri kunetsa munyika asi kwete kupinda muhurumende yomubatanidzwa. Vamiriri vemasangano evarayiridzi emunyika mese nezuro vakasangana negurukota rezvedzidzo yepasi vaPaul Mavima pamwe nevamiriri veboka reZimbabwe Schools Examinations Council apo vakazeya nezvamatambudziko anonzi ari kusangana nevarayiridzi munyika yose. Veruzhinji vanoshora hurumende nemakanzura emadhorobha nematunhu vachiti deno vaita basa ravo nemazvo, zvirwere zvekorera netyphoid zvadaro zvisinganetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.